manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, zvita 24, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezororo rekirisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vokwidza mari dzekufambisa munguva ino yezororo rekirisimusi zvasiya vafambi vakawanda vachichema-chema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa aiswa nyika yose nemumigwagwa kuchengetedza runyararo munguva ino yezororo rekirisimusi negoredzva. Komishina Nyati vanoti mapurisa achishanda pamwe nemamwe mapoka akasiyana siyana vachange vari mumigwagwa yemunyika senzira yekudzivirira tsaona dzemumigwagwa idzo vanoti dziri kukwira. Mapurisa mudunhu reHarare nhasi atendererawo pamba remusika achipa dzidziso nechenjedzo kune veruzhinji vanofamba nemabhazi pasi pechirongwa chakanangana nekuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mapurisa achishandawo nevashandi vebazi rezveutano anonzi ari kushandisawo michina yekuona kana mutyairi anwa doro kana kuputa zvinodhaka kana kuti mabreathalyzer mumaroadblock akawanda mumigwagwa. Svondo rapera mapurisa akazivisa kuti vanhu gumi vakafa vakawanda vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa dzakaitika nyika yose musvondo iroro. Gwaro rakaburiswa neWorld Health Organization muna chikunguru wegore rino rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika ina dziri pamusoro muAfrica dzine tsaona dzemumigwagwa dzakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naCommissioner Paul Nyati.
Mapurisa vakazvimirira kuita basa ravo semazuva ese, tichange tichine maroadblock, tichange tine mapatrol uyezve tiri kukudzira vatyairi vasafambi vakadhakwa, uyezve kune vamwe vanoti motikari dzikafa vodzisiya dzakapakwa mumigwagwa zvekonzera tsaona, tokuti motikari haifaniri kuti kana yafa yosiyiwa mumugwagwa kwenguva hombe kusvikira yakonzesa tsaona. Zvatiri kuona zviri kuitika mazuva mashomanana angopfuura. Kwozoita kune vamwe vanofamba vakarembera padzimotikari mutema haubvumiri. Kwozoitawo zvekare kuzadza motikari nevanhu kana nemwe midziyo zvekonzera tsaona zvekare. Saka toda kuti munhu wese ave nechekuita pakufamba mumugwagwa kuitira kuti zvireritse basa rekuchengetedza mutemo uyezve zvichengetedze upenyu.
Tiri kuonawo kuti kune tsaona dziri kukonzerwawo nemhuka dziri kupindawo mumigwagwa. Pane zvamuri kuitawo here semapurisa kuchenjedzawo veruzhinji kuchengetedza zvipfuwo zvavo?
Izvozvo tiri kubatana neTraffic Council nemamwe mapazi ehurumende patiri kukurudzira varidzi vemombe, vembudzi, vemadhongi kuti vateedzere mutemo vaone kuti zvipfuwo zvinovharirwa, zvipfuwo zvinochengetedzwa kuitirawo kuti zvisakonzere tsaona. Toona vanhu vachikuvara, toona vanhu vachifa. Saka inyaya hombe iyoyo yatiri kubatana nayo pazvero rimwe. Ndosaka tiri kuti munhu wese ane chekuita pakudzivirira tsaona, ane chekuita pakuchengetedza upenyu pazvero rimwe. Kune idzi motikari dzinotakura veruzhinji, dzinotakura dzemakambani nevanhuwo zvavo vanenge vachifamba netsoka kana kuti varidzi vezvipfuyo.
Koitawo nyaya imwe, Commissioner Nyati, inotaurwawo nevamwe vanofamba yekuti mapurisa anenge achitariswa kunge achichengetedza mitemo vanopedzisira vamwe vaakutambiriswa chioko muhomwe vanhu vachityora mitemo. Zvii zvamuri kuitawo kudzivirira izvi?
Tiri kusunga hakuna munhu ari pamusoro pemutemo, kunyange mupurisa, kunyange munhu asiri mupurisa anenge apara mhosva yake yecorruption tinongomuranga sezvinongoita mutemo wese wenyika. Saka tikati veruzhinji vamhanga. Kana paine mupurisa ari kutora choko muhomwe, kana paine veruzhinji varikufamba vachitora choko muhomwe, tizvione izvo zvekuti mutemo waita basa ravo.
Vangavari mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare Studio 7. Vamwe vanofamba nemabhazi nemichovha vari kuchema chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa nevemabhazi nemichovha mari dzekuripira kufamba munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vapeta mari dzinobhadharwa nevafambi nezvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%, vamwe nezvikamu makumi mashanu kubva muzana 50%. Vamwe vataura neStudio 7 vanoti rwendo rwekubva kuHarare kuenda kwaMutare rwaisibhadharwa madhora 10 rwave kuita madhora makumi maviri, kuchitiwo kuenda kumarondera kubva muHarare kwaisimboita madhora matatu. Vanofamba nemabhazi vave kumanikidzwa kubhadhara madhora matanhatu, izvo zvavanoti vanga vasina kugadzirira munguva ino yezororo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Kana ari mapurize era mabhazi chokwadi akakwira, nzendo dzaadzichiita ma$5 dzimwe dzaakutoita ma$10, dzaadzichiita ma$10 dzimwe dzaakutoita ma$15, dzaakachiita ma$15 pamwe paakutoita ma$30, chokwadi mapurize edu akakwira. Nokuda kukwira kwamapurize eyo taingokumba kuti hurumende ingadai yapindira. Nekuti mukatarisa hurumende ndiyo ina masection akawanda anova ana maagents anotarisa mumigwagwa. Tinave mapurisa, tinave traffic safety council, zvakati tine VID. Nekuti mukatarisa vanhu vanguva dzakawanda kana vachindocheka mumugwagwa idzi vanongocheka kuti dzimwenguva mota yadarikai, asi ukazodarika ipapo nezvana tinotobvita kwatina maoverload. Zvakare kana iri nyaya yamasurprise varume ava vasitomboitarisa, kandirati mapurisa asi kuitarisa.
Iyo mitengo yemabhazi haina here zvinoisungirira kuti igare iri panzvimbo imwe chete?
Taichimura kuti mapurisa ngaatarise masurprise, zvakare iyo maoperators iyo ngaafambi neikuti tisiso fetebhu, nekuti inosetebhu munhu akangohamba zvake atongochaja zvaari kuda.
Vamwe vafambi tiri kunzwa vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa kumaterminus kumarengi uko namahwindi namakondakta, zviri kufamba sei?
Chokwadi mahwindi ndiye mamwe ari kukombira izvozvo, nekuti mahwindi akangoona kuti vanhu vawanda anongotaura purize yavanoda. Saka maoperator pavanozosvika pazo vanoda kutoita zvavanoda. Zvakare ndikati kuona kumahwindi tingangoti Zimbabwe yese zvayo, kana mabhazi achisvika paterminus tiri kuona kuti kondakta achisiri anenge ava incharge nebhazi iro tikiri
vatyairi vari kubatawo vafambi zvakanaka here mumigwagwa umu?
Tingati tona kwamodzirimo kungobva uko kwakutanga zororo kumasikumu, vatyairi vamwamwe maoperator navamwamwe vamabhazi nemotikari vari kushanda zviri kudarikidza munhu, kureva kutiko madrivers anenge anepo. Kundoda kuti madrivers anenge anepo tiona kutiko migwagwa yedu yakanyanyoitisisa zviri sekana tichinda kumaruva kana tikangobuda zvemahombe saka migwagwa yedu yakaipa. Kana iwo muzvikonzero zvakare zvinochikonzera kutiko inamaroda. Saka pamusoro pamaakidhendi iwayo tinokumbira kutiko vatyairi vedu ngavafambe zvakanaka.
Mashoko amungapewo vari kufamba ndeyekuti kudii muzororo iri?
Hatikuri chatiringokushuvirai vafambiwo tiko ngatifambewo zvakanaka. Zvakare kwatiriwo isu vafambi ngatiregei kuva isusu vanozopesvedzera kuti mota dzinyanye mhanya chitauda kunosvika kuzimba chedu. Zvinaa ndiko tinonogeri kusvika asi tisvikiri vapenyu.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vechidiki vari munyika vane miono yakasiyana-siyana pamusoro pezuva rekisimusi iro richange richipembererwa mangwana. Kune vanoti vanorikoshesa, vamwewo vachiti izuva rakangofanana nemamwe mazuva. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wechidiki anogara mumusha weMbare muHarare, Muzvare Chelmo Kupara, vanoti zuva rekisimusi rakakoshera vechitendero chechikristu saivo sezvo richidzidzisa rudo rwavanoti rwakaratidzwa naMwari kuvanhu.
Nguva yeChristmas yakakosha nokuti sesu vatendi ndopatinorangarira kuzvarwa kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu uyo akasvarwa kuti atifire zvikadzo zvedu. Ende nguva iyoyi kazhinji tinoswera nemhuri dzedu.
Asiwo variko vakafanana naamai Kelly Mapfumo, mumwe mudzimai wechidiki, avo vanoti zuva rekisimusi rakangofanana nemamwe mazuva.
Mimi mwiri yangu tunongo mkatichijika, sema zwa ese, tishungo feka sema feke rati na itama zwa ese. Ezo zungwana wangu muombe ane 8 years, but ya hatu mboche mele yembe ite Christmas, nekuti atisi chunichwa tunoko shita mburi medu. Kana tichida kungo zuitira nguwa ya kakosha semuri, tunongo tulari mwizua, cheru pa kalenda atisi limited kune kisimusi cheti.
Mufundisi wechidiki anotungamira shondo ye Greater Love Ministries vaRonald Mhlaba vanoti Kisimusi izuva rekurangarira zvakanaka zvinenge zvakaitika muupenyu hwevanhu kubva gore richitanga.
Zuva rakadaro tinori celebratera kuchechi, tonozori celebratera kudzimba nemhuri dzedu, inguva yekupembera, inguva yekuzorora, inguva yekutenda Mwari mudzimhuri nezvose zvaanenge achititira, reflecting the year kwatabva nekwatinenge tasvika. So izuva rakatikoshera, izuva ratakamirira, izuva ratichapemberera.
Makristu paserese anopemberera zuva rekisimusi musi wa 25 zvita gore negore, vachirangarira kuzvarwa kwaJesu Kristu, uyo vanotenda kuti akauya kuzofira zvivi zvavo. Asi hasi makristu chete anopemberera zuva iri, sezvo kunyange avo vasingaiti zvechitendero vachitora mukana wekuti vazorore kubva kumabasa, vachishanyira hama neshamwari, vachibika tuno naakatwe kudya nekunwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira hari yemadzisawira. Ukuwo murapi anoshandisa mishonga yechivanhu vanozikanwa nekunzi Mbuya Muchadura vanoti zororo rekisimusi harinei netsika dzevanhu vatema.
Patsika dzedu sevana veZimbabwe hatina zuva rinonzi Kisimusi. Hazvina zvazvinotibatsira kana kuti zvatingadzarasikirwa nazvo tikasaripemberera. Isusu patsika dzedu tine mikwerera, tine nhuruka. Kufa kwemwedzi nekumuka kwao, kuchena kwejena guru, ndo zvedu isusu zvatingapembere.
VaWillard Mutoti, baba vechidiki varogara kumateta 2 kugokwe, vanoti zororo rekisimusi rinovapa mukana wekuti bizimusi ravo rekugera vanhu misoro rivawanise mari yakati wandei.
Inini sababa meni, zuva iro riri ndozuva ranoita kuti basa rangu rofaya, vamwe vachidya mari ndiyandichitodyawo ndichitoitorawo iyoyo ndichiiswawo muhema. Saka zuva iroro rakandikoshera zvokuti, nekuti izuva rinokwanisa kuunganidza vanhu pabusiness center pandoshandira.
Asi mukufara kwese kuchaitika, mapurisa eZimbabwe Republic Police anokurudzira veruzhinji kuti vafare zvine mwero. Tinzwe mashoko eyambiro kubva kumutauriri weZRP mudunhu reHarare, Inspector Lakmo Chakanza.
Tisanyanye kufarisa mazuva akangofanana, ngatizvidzorei, ngatizvibatei. Kana tichienda kunofara navamwe ngatingoendewo tongonofara nguva diki, kana nguva yekudzokera kumba yakwana todzokera kumba. Tisanyanye kuti usiku hwese.
Munguva yezororo rekisimusi iri vechidiki vanowanzoita misikanzwa inosanganisira kutora zvinodhaka, kupindana nenyaya dzepabonde uyewo kuba chaiko. Kunyange veruzhinji vakawanda vari kuti gore ra2024 rakanga rakavaomera, vhiki radarika mudhorobha reHarare vanhu vakanga vari ivhu namarara vachitenga hembe, zvikafu, zvinwiwa nezvipo zvekupemberera zuva iri. Vechidiki vakawanda vanotora mukana wezuva rekisimusi uyu kuzororawo kubva kumabasa, pamwe nezvidzidzo zvinowanzovatorera nguva yakawanda vachizvifadza nemimhanzi, kushanya pamwe nekutandara nemhuri dzavo vachiita mabiko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mese nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kutungamira urongwa hwekupinda muhofisi kwevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chinonzi chiri mushishi kugadzira hwaro hwekuti nyika yeAmerica ibude mugungano reWorld Health Organization panopinda vaTrump muhofisi. Sangano renhau reReuters rinoti izvi rakazvinzwa kubva kune imwe nyanzvi yezvemitemo yezveutano iye inoruzivo nezvenyaya iyi. Bepanhau reFinancial Times rinonzi ndiro rakatanga kuburitsa nyaya iyi richiti rakanzwa kubva kuvanhu vaviri vanoruzivo nezviri kuitika. chikwata chava Trump chiri kuita gadziriro yavo yekupinda muofisi uye chinonzi changa chisati chapindura mibvunzo yatumirwa nesangano reReuters pamusoro penyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba vanoshanda vari kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga.
Zvingareva ndezvekuti izvo pasi rese rinenge rava padambudziko. Sezvatinoziva, United States of America inopa tsigiro yakawanda kuWorld Health Organization nekunana UNICEF. Uyezve panoitika mapandemic sezvatakaona panguva yeCovid nemamwe maoutbreaks akati wandei like vana Ebola. America ndiyo inowanza kutungamirira chimeka sure kuti World Health Organization yawana support yakakwana. Chatinoziva ndezvavakaita first 4 years dzavanga vari muoffice vakabuda muma organizations akawanda kana kubvisa rubatsiro maorganizations akawanda nosanganisira maorganizations anoita zveclimate change nezvimwe zvakadaro. An administration yakazouya yava Biden yakadzorera America kumaorganizations kuitira kuti mapandemic siwa yayo asauraya vanhu vakawanda asaramba achiparadzirwa. Saka kana United States of America ikabuda muWorld Health Organization, ndainotova dambudziko guru chose kumunhu wese. Zvinhu zvakaita semavaccination and other things zvinenge zvichitsigirwa neWorld Health Organization zvinenge zvava kusafa nekuti zvinesiri kuwana rubatsiro rwakakwana.
Iro basa regungano iri reWorld Health Organization nderei?
So World Health Organization kuZimbabwe tinoiziva seorganization inokurudzira zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba kwevana, vaccination, nekuti panoita maoutbreaks paya sana cholera vanouya vachitsigira. Saka basa raro reWorld Health Organization nderekuti vanhu pasi rese vange vane utano hwakakwana, and chavanonyanya kufokasa nacho mapublic health related diseases anokwanisa kuparadzirwa zvakanyanya kana matanho akasatorwa nenguva iripo kuti matenda iwayo asaparadzira. Saka kune zvirwere zvinoda nhomba zvakaita sana polio, vana measles nezvimwe zvakadaro, zvekuti vana World Health Organization vanofokasa manje kuti maregions pasi rese anoda more support ndeapi. Sekunoku kuAmerica vazhinji havatozive neWorld Health Organization nekuti nyika yekunoku hurumende yacho ine zvibatsiro zvakakwana kuti zvirwere zvisakurumidza kuparara. But waita sekunana Zimbabwe nedzimwe nyika mathird world countries, we rely a lot neWorld Health Organization.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muMozambique vaVenancio Mondlane nhasi vati dare repamusorosoro munyika iyi riri kubvumidza utsotsi kubvumidza kunyadziswa kwevanhu varo mushure mekunge rasimbisa kukunda musarudzo kwebato riri kutonga reFrelimo. Dare reConstitutional Court rakatonga kuti zvakaitika zvisizvo hazvikanganise zvakabuda musarudzo. Kupotika kukuru kwaonekwa muGaza nhasi chipiri apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Zvizvarwo zvePalestine zvinodarika zviuru makumi mana nezvishanu kana kuti 45,000 zvaurayiwa mumwedzi gumi nemina yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Apo gore ra2024 rave kupera, vamwe vanoti upenyu huri kuramba huchiomera veruzhinji, ukuwo mabhizimusi nemaindastiri zvichitatarika nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi zvisinei nekuti nyika yave nemari itsva. Kukura kunonzi kwakaita upfumi pamwe nekukwanisa kuve nemari yakasara muhomwe yehurumende. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
kwegore rechina kubva mugore ra 2021 upfumi hwenyika hwakakura zvekare mugore rino rave kupera ra 2024 kunyange hazvo kukura uku kwakaderera pane kwaitarisirwa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kurukota rezvemari zvinafundo Mutuli Ncube vakati mugore ra 2025 upfumi hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana asi vamwe vanoti kukura kwehupfumi uku hakuna zvakawanda zvakunobatsira veruzhinji mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paMidland State University vaArthur Chikerema vanoti veruzhinji vacharamba vachinhonga svosve nemuromo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana
kupera kwaraita tinototenda yemusiki nekuti kurarama kwatakaita tese nyika yezimbabwe kurarama kwenyasha tichiona kuti nyika yedu yanga iri nyika yanga iri mudraut yanga iri nyika yanga ine dambudziko rekushaya simba kwemari yedu yemuzimbabwe
vachikerema vanotiwo kuvekwa kwemari itsva kwakambodzikamisa zvinhu asi hakuna kunyanya kubatsira uye mabhizimisi pamwe nemaindastiri zvakaramba zvakaomerwa
kuchinja-chinja kwemari isina mutsigo tinongoona kuti kwakaita kuti mabhizinesi chaiwo atadze kuplana tinoona kunge hurumende yedu inoita kumbunyikidza kuti vemabhizimisi vave vachatambira reti iyoyo inotamba-tamba kunge mukwanzvi kunge derere asi zvinova zvinozokuvadza mabhizinisi avo
nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka mumwaka wapfuura hurumende ichitsigirwa nezvikamu zveUnited Nations kusanganisira World Food Program yakaparira chirongwa chekupa chikafu kune vanotambura vari kumaruwa ukuwo mumadhorobha vanonyanya kutambura vachipiwa mari yekuti vakwanise kutenga chikafu asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti kunyange pane matanho akadai saari kutorwa nehurumende nemasangano anobatsira upfumi hwenyika hunoramba hwakaremera veruzhinji
ikonomi yedu inoramba iri an enclave economy ine two sides ine vanazvo zvakawandisa nevasina zvachose chose vanononga zvose nemuromo haitibati zvakanaka sevashandi
vamunenge vanoti hurumende haifanirwi kutora matanho ekungotsvaga mari ipapo ipapo asi kuti tarise kune ramangwana yotora matanho akasimba ekumutsurudza nekuvandudza maindastri
chiri kukonzera kuti vanyanye kufocus on consumptive taxes it's because the productive sector has been decimated mozoona kuti pama exports edu ari kuwandira kune anonzi maprimary goods kutengesa zvinhu zvisina kuprocesswa
vajoseph gunda mutevedzeri wemutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vanoti vemaindastiri vanoramba vachichema nenyaya yekuti vanodhurirwa kuita mabasa avo munyika nekuda kwekudhura kunoita zvakakosha zvakadai semagetsi pamwe nekutakura zvinhu vachitaura urongwa hwekushandiswa kwemari yenyika hwegore ra2025 muzvinafundo Ncube vakati muhomwe yenyika makakwanisa kusara muine mari nekuda kwekuti bazi ravo rakaita zvose zvaraigona kusashandisa mari zvisina mwero pangamazano musangano relabor and economic development research institute of zimbabwe ledris vaprosper chitambara vanobvuma kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka asi vanoti zvinhu zvinogona kunaka mberi
gore rinouya tinotarisira kutakawana mvura yakanaka zvinhu zvinoimprove especially kuagriculture manufacturing zvakare nethe rest of the economy
vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanochema nerekuti zvango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vakuru vehurumende ndizvo zvimwe zviri kuvhiringidza kugadzikana kweupfumi munyika asi vakambove mumwe wavana chipangamazano wemutungamiri wenyika vaeddie cross vakaudza studio 7 kuti zvirango izvi hazvina zvazvinonyanya kukanganisa vachiti nyaya yeuori ndeimwe nyaya hombe uye ikasagadziriswa nekukasika inogona kukonzera mamwe matambudziko makukutu munyika
uori hwasvika pachinhano chekuti vanhu vose munyika vave kushushikana nahwo kukura kweuori muzimbabwe kwanyanyisa uye zvinofanirwa kugadziriswa kana mutungamiri wenyika akasatora matanho akafanira pakugadzirisa uori zvichakanganisa nhoroondo yeutongi hwavo
kubudiswa kunze zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe uye kupinzwa munyika kwezvinhu zvinotengwa kunze nenzira dzisiri pamutemo ndehumwe uori hunonzi huri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general amai Lois Matandamoyo vakazivisa gore rino kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoda kusvika kumabhiriyoni maviri nekuda kweuori vakakurudzira kuti patorwe matanho nekukasika kugadzirisa dambudziko iri uko muzvinafundo Ncube vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kunyanya pakudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo zvichaoneka mukufamba kwenguva kuti matanho aya pamwe nemamwe akawanda ari kutorwa nehurumende achaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane here mugore rinouya ratauye kupinda ra 2025 kana kuti icharamba iri ngoma ndiyo ndiyo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Mumwe wevanhu vaida kukwikwidza musarudzo yekutsvaga mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, asi mazita avo akasatambirwa, Vatemba Muliswa vazivisa kuti vachapikisa danho rakatorwa neZIFA Ethics Committee rekusatambira zita ravo kuti rive pavanhu vacharwira kutungamira nhabvu munyika. Vachinyora padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMuliswa vati sezvo vanhu vari kukwikwidza vari vashoma, zvakanga zvakanaka kuti komiti iyi ivanyorerei chivapa zvikonzero zvakaita kuti vasabudirire. Vamwe vanonzi vasina kutambirwa mazita avo ndavavolota Magaya, vafarai Jere neakambotambira nyika Benjani Mwaruwaru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muisewo mashoko rangu kunyika iteerere. Inini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kwedenda. Nyaya iripo haisi yekuti vamunanga gavapewa vanhu mapepa ekuti purazi rive rake. Inini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yehuvenda. Vanhu vaivhurira madhamu vachivhura mvura nekuseri mubata maramba usasika. Munguva dzevarungu pachitorwa mapurazi kwangu kune mabhani vakapwanya vakavaka matanga nezvidhina vakapwanya makomboni anga asiwa netambo dzemagetsi vakagadzira mota dzewaya. Saka hapana chinomboitika, vakapuwa pfumbudza vakatenga mahonda fiti vakapairota. Izvi zvazvikwere zvetsuro. Mumusha uno ndikaita chipambi, mukadzi anoitawo, mwana achiba doku vana pa Zimbabwe inondirwadza.
Hello, 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 Pastor 7, mukoma jonga nevamwe vese vasamarari veStudio 7, tokumurusai madoko nano, iwo chizvarwa cheMozambique. VaEmerson vamunangagwa ngavagadzirise zviri kuitika Mozambique. Vanyaradze hondo irikutanga Mozambique, mastrike acho zviri kuitika Maputo, usurwa runopisha, sinzi vaisamari zvatsavo kunyepa. Ndavagadzirisi vamunangagwa.
Hello Studio 7, hello Studio 7. Corruption muZimbabwe yakanyanyisa, 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 yakanyanyisa. Chienda mumabhengi chako chako uchida mari hauiwani. Maziga unonga uchida acho hauiwani. Asi mari inenge iri yako, payslip inenge ichiratidza kuti mari yakapinda mubhengi. Pati yapinda mubhengi wava kunoitora hamuna mari, saka mune musina kupinda mari zvemubhengi mai. Ende uchibuda mubhengi imomo unoona vakomana vanonga vakamira panze vanomwana mai vanonga varipo vechidikidi vechidiki vechidiki vanotokudza kutoti vanotokudza kutoti manga muchida mari chokupai. Saka vari bhengi raakutoitira panze mari dziya dzine dzasamabhilwa out of the bhengi nemamanagers acho nemabhosi ari kumusorosoro kuhurumende uku dzabuda panze hadziwani kumabhengi. Vari kuita bhizi kutsvaka maus dhati hadi karenzi yevari kuida kuitira kuti pavanoziva kuti pavanonga vazobva pakutonga paya paya vanotora mari dzozoenda kunze kwenyika vaonogowanda ikoko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mazwi paWhatsApp, tumirai panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nhasi, apo tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi riri kucherechedzwa nekupembererwa mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vakwidza mari dzekufambisa munguva ino yezororo senzira yekuunganidza nayo mari, zviri kunzi nevafambi zvichavaomesera sezvo vangu vasina kugadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokushuvirai zororo rekisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusemina Sitandikile Musanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2024. Yimi uSthandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Izwi lethu liqhathisa lokho esho ukuthi idemokhrasi. Okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyele uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akula nto embi ngakhona ukubawaliswa.
Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yokuophoza le into kuzana uPF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Ochakecha abaningi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini wegolide kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulumgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kulamapholisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha, ama-breathalyzer okuhlola abatshayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapholisa kanye lamapholisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapholisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalithumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapholisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abatshayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzane Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapholisa lonyaka.
Ye, amapholisa eZimbabwe Republic Police yalungisile lisebenza ndawonye nabanye abahlanganisela ku-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube nokuthula emgwaqweni, kube nokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli kumbi ukusebenza. So sicela umuntu wonke ukuthi alalele abahamba ngezimota, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sizimbile ama-road accidents, sizimbile ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu abanesithina ngama-law abiding citizen.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapholisa afumbathiswa ngabatshayeli bezimota, likuphatha njani lokho?
Kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapholisa imali, labo siyabajezisa. Amapholisa njalo abathatha imali kubatshayeli kumbe abanikazi bezimota, labo siyabajezisa. Yikho phela sela sithi uZulu kumele asinikeze imbiko, uZulu kumele asithele, siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho esihlanganisela amapholisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina ke sezingena emgwaqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapholisa ababambene la-Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo zingesantando. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esibayeni, kumele zihambe esibayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe zisiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziyelezane sithina ziyahambe emgwaqweni, zisiyenza ukuthi kube lama-accident.
Lo mnamzana Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa ubexoxa le Studio 7 eseHarare siloko sikudaba lukhisimusi ocheketsha abanengi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi sibahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Lucy Zilodwa emulini zeZimbabwe ezilesihlobo esingotsheketsha osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotsheketsha laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe nekhisimusi ehlabusayo, kodwa likhisimusi siphenduke yababa gamu njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lina Minze ulabantwana ababili uTinashe loTawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakulezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona everytime, bayafona bafukuza amandoda ethu bamama yatshela ukuthi hayi bazobuya thula bazobuya nakhuluma njalo.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenze lomsebenzi wokutyeketsha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyeketsha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi and zviri kuita maphorisa azvidakariri.
Amapholisa yiwo avhala umgodi avavakhiphe lava vantu kulo mugodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo
because they said kuzama chini life.
Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozadlalela ikhisimusi emgodini.
Umntu endimazi ukuthi uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukuthi ungafumani manzi ufila njani? In that moment can you just imagine kula ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otsheketsha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankasi uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. UNkankase uzonduka nabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyeketsha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza kantoni ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaa emgodini nakule 14 ephumileyo ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphantsi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa uyabonakala sengathi urhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke loo nto leyo, uyibone ngathi yinto nje esisitoki esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyaliviza lani ukuthi sicela lisincelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela bezindaba ukuthi uhulumende akakalulahle uhlelo lwakhe lokuhlenga otyeketsha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathe akuqedakali okwenzakalayo, njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo kubika uNgqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho webulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimota zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokho abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngejobambayiwa, Ulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit le Bulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Wayakusula abaningi okwenziwa ngamankampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala elobhengula.
Nokuthi kube lamakhombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada, kwenzela ukuthi lomunye lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifuna ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamba njalo nezimoto zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwaba kujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithize zihambele ngapha kuphela ezithize zihambele ngapha. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park, iBulawa United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabha aseMpumalanga yedolobho, kuthi inkampani yejobambayewa yona ihambela inketha lenkulumane eBulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. iBulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePhumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. UNetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induba ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwale endaweni ezifaneleyo nama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting powers. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo wejobambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi.
Ngoba isipolisa abantu abaningi, ipolisa luma right yayi-righti. Esosekinga khona ukuthi sebenike abanye amakhampani indawo enkulu.
Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bhekinkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazeleli okwenzakala edolobheni leli.
Hayi, thina okokwenza singasayini ukuthi sasiqhwira indlela amarutha ayehlewe ngayo because kwakumele ukuthi ku-involve abantu lathi si-involve.
Kodwa umkhokheli weBulawayo United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipha uthi babona omuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukazulu kobulawayo.
Abantu sebeyalayithwa ngendlela
etshengisa ukubahlonipha lokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now kathesi everyone will be responsible ku-area yonaleyo ayiphiweyo.
Amapholisa lekhansili bakhankasela ukuthi imota zithwale uzulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Imele iStudio 7 kobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kuseyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi liwise indizamchina ezithwala amabhomba ezama drones ezingamachumi amathathu lasithupha i-36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngeleRussia ebelibhomba izakhiwo ezithiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisezwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempilakahle oWorld Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokho kuveziwe izingcwethi kwezempilakahle ezilolwazi ngalolu daba lanxa abasebenza lo mnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba. Kambe lokho kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe onke wendaba yezempilakahle. Kuyanazi ukuthi sathi kuba la le mini mikhuhlane esiyipandemic esuka ichaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yachaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe endawonye ukuthi imali lezo zifake zaba endawonye ze-World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke. Ngoba singeze sathi thina lawo mazwe alemali angaza alanda abantu babo abelaphe la amanye angelamali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kwakuthi ukuthi labona abalemali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-Eurocase ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye akuncedisane nxa sesikhuluma indaba lezi zempilakahle. Engxenye sofanele acabange ukuthi ngoba leli asilonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni osuka bona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela lifelama lodwa, lidinga uba lincediswa ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asiloqinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America kuleminye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufaka eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Ngobahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwayo futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela nilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisi okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezinye indlela abasebenza ngezama-policies imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ngathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela yabuguqula ngayo phose engaba sengozini yokuthi khona ngalidlala ephalamende bengahlala phansi begcine bemkhubela ukuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuyabantu abamkhethayo njengoba bamvotela. Begcine ngxenye sebemsola laphana bengasele baqinisa ukuthi kambe okwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufuna ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemokhrasi. So ngamafitshane sibona ungathi hayi idale le Melika selivumane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lowa ke ngomnumzane Ambrose 70 ingcwethi ecubungula izombusazo enjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esixoxelaye ekobulawayo. Kulaba sakhulayo abathi luqakathekile usuku lweKhisimusi kube labanye njalo abangalendaba lelanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
IKhisimusi yimi irepresenta uzalo lukaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu iSavior yethu. So ngiyibona njengelanga eliqakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngeKhisimusi ngiyabe ngijabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi saseSenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lweKhisimusi.
Thina sakhulisa ngale lithakazelelwa kakhulu. Sala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. It's good ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Angiwubone engathi kumele ngikulanze mhla ka-25 ngoba akukho okutsha engathi kufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa ezihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izibiliboco siyazipheka amalanga amaningi njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaye emsebenzini kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lweKhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi yisikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
IKhisimusi kimi itsho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngiyihlangana lemuli izihlobo labangane abavele endaweni ezichiyeneyo sihlangene ekhaya sizojabula sizophumula sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni angisomuntu ophumayo siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu labo gogo omncane imuli yonke nje ithe gwaqa kupheke kudliwe kugidwe iradio kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingashuki ikuthathele phezulu kakhulu. Lesi yisikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle kabakholise kodwa impilo iqhakathekile. Hlonipha lo muntu oseceleni wakho licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begange ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Sokho isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona eWhatsApp.
Salbonani, salbonani bazala bahle abe studio 7 lena elisethulela inhlelo ezinhlisa inhlelo ezizizona izinhlelo ezisivula amehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa ebazali lapha nyadinga ngilomntwana okuthiwa ngusakhile uyise wakhe uMateyu Sibanda babehlala egogwe enkayi so umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateyu mina nginguInnocent wakuSibanda ezalwa ngumphuhla lo wayezalwa umhlawuli uMateyu umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwanga lutho njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi lapho nxa ngabe lingifakazela bazali abahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0 yizo lezi namba ezika Innocent Sibanda
sibonani studio 7 sibonani studio 7 hayi ezazi ngiyaphakeka nxa kahulumente weZimbabwe wathi esintroducer i-Zikcoin lakhe leli wathi ana akula muntu ozakwenza ozayali i-coin lelo kathesi jikijiki ngenxa yayelokuzeni yokudla lokho okuthunyelwayo imali ukuzeni emakhaya kubalambayo bathi abantu bamatraki abafuni ukulokuzeni ukubhadalwa ngebhondi bafuna iyusa kodwa nawayethena na wonke umuntu walokulokuzeni ukuthatha ibho elokuzeni izidli lakhe uyaripotwa kanti nanku namuhla ngasakubalandelela ababalayo babuke njalo sithi sikhangela ematicheni amatisha akasayitholi imali yabo ngemfanelo sebethola iyusa leyi ziki yakhona yethu sothi ayiningi ningi ikuphi leyo ziki kunje mina zangiyibambe leyo ziki angiyazi azangiyibona ngiyibona kuma-TV nje kuphela kodwa ukuthi ngiyibhathe ngesami isandla hhayi nazo urhulumente wethu lo hayihayihayihayihayi uyazihlulekela uyazihlulekela kodwa urhulumente ehluleka njengorhulumente wezimbabwe oyehluleka sibili ukukhangelile kwezemisizwe sakhe angikwazi ukuthi indoda enjani
labo ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo lanile lakho ukusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7, sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Live talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi ukugoqela labeZimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumende esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. We'll be right back. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.